Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kunyana 14 2024 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza utongo hwejekerere pazuva reInternational Day of Democracy. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Hurumende inoti kutemerwa kwayakaitwa zvirango neAmerica, Britain nedzimwe nyika ndiko kwapa kuti inyanye kuzemberana neRussia neChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuva rekucherechedza utongo hwejekerere pasi rese kana kuti International Day of Democracy. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti gore rino zuva iri rakakosha zvikuru sezvo nyika dzinodarika makumi mashanu dziri kuita sarudzo. VaGuterres vatiwo International Day of Democracy mukana wekusimbisa kurudziro yekuchengetedzwa kwekodzero yekutaura kwevanhu pfungwa dzavo vakasununguka paine utongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti izvi zvine chinangwa chekuona kuti zvisungo zvekudzivirira masangano ari mubasa rekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzeveruzhinji apo anenge achiita basa ravo. Zuva iri riri kucherechedzwawo paine kumbunyikidzwa kweavanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Kutaura kuno pane vakavharirwa mumajere vachinyimwa mukani wekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu ava vakasungwa panguva yegadziriro yemusangano wepagore weSADC Summit. United Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose pamwe nekutevedza mitemo yenyika pasingatariswi kuti munhu abuda mumba mani. Kugaiwa kwemagetsi anobva mumarasha kunonzi kuri kukanganisa utano hwemhuri dzinogara munzvimbo dzinocherwa marasha aya. Mweya wekufema wakasviba unobva pakupiswa kwemarasha aya unonzi uri kuwedzera dambudziko rechirwere cherurindi munyika, icho chiri kuuraya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zvinodarika zvitanhatu 6300 pagore. Kunyangwe hazvo TB ichikwanisa kudzivirirwa uye nekurapika, nyanzvi dzeutano dzinoti TB iri kungoenderera mberi ichiva dambudziko guru muZimbabwe. Sangano reWorld Health Organization's End Tuberculosis Strategy rakabuda nezvisungo zvinofanirwa kutevedzwa nenyika dzepasi rose kuti dzideredze vanobatwa neTB. Chinangwa chezvisungo izvi ndechekuderedza ndufu dzinokonzerwa neTB nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% panosvika gore ra2013. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata nyanzvi inoongorora nezvezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu.
Vanhu vanogara kuhange vanofema mweya unokachitsa uchibva kupiswa kwemarasha. Mazhinji acho anenge achishanda pagwenya rinogadzira magetsi enyika kotiwo zvekare vanoita inonzi coking coal vane mabattery ekugadzira coke vanobuditsa zvekare mweya unokachidza zvakanyanya. Kozotiwo zvekare kune macoal dump kwekuti moto unongobaka wega uchibhebha kana kwemakore. Saka uchingopinda muhange unotanga kutonzwa kukachidzwa.
Zvino kana zvichidaro kuvanhu vari kufambawo zvavo, ko vanoshanda mumigodhi vamirewo papi?
Vashandi vanoshanda pamugodhi wecolliery kare vaimbopiwa mukaka wokumwa wekuedza kuderedza efekti yecarbon yavanenge vachifema, asi mazuva ano aya takanzwa kuti hakuchina izvozvo. Asiwo idambudziko rinobata community yese.
Saka vanhu vari kupona sei munyaya dzeutano?
Paifanira kuti kana iri health care, hurumende yaifanira kuita make sure kuti munhu wese anogara muhange ane free health care, nekuti havafaniri kuti vafe nguva yavo isati yakwana nekuda kwekuti vari kugara muguta rine gwenya remagetsi, magetsi anodiwa nenyika yese. Saka hwange inenge yatingati muchirungu a sacrifice zone, kuri kuchekereswa upenyu hwevanhu kuti isu tikwanise kuwana magetsi weevha kwatiri munyika. Panewo zvekare dambudziko remoto unofamba nepasi anonzi macousing fires. Moto iwoyo uri kuramba uchipisa vanhu, vana variko vakati wandei vakatoremara mutezo nekuti vakawira mumaratya anenge ari kupisa ari pasi ipapo.
Matunhu amuri kubata kune mhuka dzesango dzakawanda, dzinosarawo dzakamira papi?
Mhuka dzesango dzimwe dzinowirawo mumoto iyoyoyo, zvinoita kuti dziite ukasha, zvichiwedzera yatinoti human wildlife conflict. Iko zvino vanhu vakawanda vari kutsikwa tsikwa nenzou, sati zvakamboitika muhange, uwandu hwacho huri kuwedzera. Zvinokwanisa kunga zviri kubva kunyaya yemoto iyoyo, ikatsika moto ikakuvara inoita hasha, kana zvimwewo zvinenge zviri kuitika seclimate change inokonzera kuti mvura ishomeke munational park, zvinosunda mhuka idzodzo kuti dziende kunogara mudhuze nemunogara vanhu.
Kusanduka kwemamiriro ekunze uku, iyo climate change inosangana papi nemarashka aya?
Nauye climate change iyi iri kuwedzerwawo zvekare neiko kushandisa marashka kugadzira magetsi. Hurumende yedu inotaura zvayo pamusoro pekurwisana neclimate change, asi pari kuda kutorwa matanho akasimba kuti nyika inyanye kuwandira kurenewable energy, tirege kuramba tiri kugadzira magwenya matsva emarashka.
Nyanzvi mubasa rezvicherwa nezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Zvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi nezuro akapinda mumakwikwi ekupedzisira kana kuti finals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19, izvo zvafadza vakawanda munyika nekunze. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi ari kuitirwa kucalifornia aya ane mubayiro wemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora ekuamerica kana kuti $1 million. Lenmore ari kutsigirwa zvakasimba nemumwe anosarudza vanhu kana kuti judge Howie Mandel. Vamwe vari kupepetawo vari kuita mitambo iyi kana kuti majudges Simon Cowell, Heidi Klum naSofia Vergara vari kuti Lenmore anogona kusimudzawo mukombe nechipo chake. Nezuro kwange kwangosara nzvimbo nhanhatu sezvo vamwe vanhu vainge vanzi vagona zvekusvika mumafainari kana kuti golden buzzers. Vainge vatopinda mumafainari vanoti vekuSpain Sebastian and Sonia, hakuna matata acrobats, muimbi D. Simon nechikwata chinoita zvekutamba cheFootworks. Kunze kwaLenmore, vamwewo vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodall, mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali, anoita zvemadrones Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrand Street, pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm. Kubudirira kwaLenmore kunotambirwa nemufaro nevamwe vakawanda munyika. anoita zvekusetsa vanhu Victor Mpofu anozikanwa neri kuti Doc Fikela anoti zvaitwa naJonas zvinodadisa
kuti makoroboto garamba chinda mberi dai maromba vachimukombolera auhine so that mari yoto kunongoisa marodzu makagwira panzira
asi mumwe mutambi wechidiki anogara muHarare Aneso Chikonde anoti zvaitwa naJonas zvinofadza hazvo asi anofanirwa kutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yeZimbabwe
nyengoti zvakaita zvombotaro zvinongori negative about our country but nekungodisadisa kunozvinotaura nemagetesi asi haatinofara
vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano repicture Africa kwamutare vaigi matope vanoti chinano chasvika Jonas ichi chinopa kurudziro kune vanoita zvemitambo munyika
uyo mukana mukuru kune artist kunyanya Sterik avo vari munzvimbo dzakasarira kana kuti vari kumareserva nekunyika dzadzanya kubudirira kuti ukashingirira ukashanda nesimba unogona kusvika
Mumwe muimbi akambotenderera muAmerica gore rapera nemimhanzi yake Tafadzwa Matiure anoti ari kufara zvikuru nekubudirira kwaJonasi akati
izvi zvemutambo zvekuenda pa stage zvinoraramo zvine zvazvinovapa muupenyu haasi mabhuku chete anongopinza munhu muofisi achingoita kuti awane mari
mukutanga kwemakwikwi aya Lenmo akapiwa mukana wekuenda mberi kana kuti Golden Buzzer na Terry Cruz mushamarari wemakwikwi aya sezvo ange afadzwa nenyambo dzake Muma semifinals emakwikwi aya Lenmo aitaura nezve mafirimu kuti anodzidzisa vanhu sei nezvetsika dzeve muAmerica aisetsa vanhu zvakanyanya apo aitaura nezve kuti imbwa dzemuAmerica dzinobatwa zvakanaka kudarika imbwa dzekuAfrica idzo dzinoshandiswa mumabasa akaita sekuvhima nezvimwe akati imbwa dzemuAfrica dzikanzwa nezve kugara zvakanaka kwembwa dzemuAmerica dzinogona kuita chipatapata kuuya kuAmerica nengarava Kolenimo akatanga sei zvekusetsa vanhu izvi. Anotsanangura murukuro yakamboita neStudio 7.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonyaso ndikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Ko vanhu vanozvitambira sei? Makwikwi kana kuti mafinari emutambo iyi ariko musi wa17 Gunyana asi zvinenge zvabuda mukuvota zvinozoziviswa musi wa24 Gunyana ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu
Vanhu vazhinji munyika vari kukurudzira madzimambo, masadunhu nemasabhuku kuti vanofanirwa kudzidziswa kubata nekutonga nyaya dzinoya mumatare avo sezvo vari kutadza kupa mitongo inogutsa mativi ose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kupa kurudziro iyi kukomite yeparamende inoona nezvemagaro evanhu nenzvimbo dzinoyera kana kuti culture and heritage iyo iri kufamba munyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekubatwa kwenyaya kumatare echivanhu emadzishe masabhuku nemasadunhu vanyika dzino madzima vanoti mimwe mitongo iri kupiwa kumatare aya iri kuraswa nematare pamusoro a Major Street
mangwana nyaya inongodzoka kana kuti vapa munhu decision kuti munhu ane mutemo wekuti wakapa munhu munda vanotira kuti 3 to 4 years nachirima ipa papata asi mangwana anodzoka achinzi wakaita zvimambo wakaita zvikunze kwemutemo uyu ngaatiri panzvimbo
mumwe akapa pfungwa dzake pamusangano wakaitirwa pamurombedze kwazvimba kumashonaland west vaelvis honderi vanoti matare echivanhu akawanda ari kutatarika
nekuti tatare dambudziko chetoti patinozoti mambo havana simba vamwe vanenge vapindira nyaya isiri yavo saka mambo munhu akauyazvika ndifana aurayiwapo mambo kuti ayo yaisi yangu nyaya ikauya mambo obvuma kuti iyi ndeyangu iyi ndindotonga saka ipapo ndazvikumbira kuti mupote muchiti nguva nenguva vachiuya vachiudzwa pavanotangira ndepavanogumira
asi vamwe vakaita sava Charles Nyamangara vanoti matare epamusoro ndiwo ari kutokanganisa sezvo achipa mitongo zvichipesana netsika nemagariro evanhu
pandiri kunoapiriswa kumagistrate court ndiri kunoapiriswa kune musikana kana mukomana magistrate akabva kuinvest of zimbabwe kwakakapera but chinhu chaari kunoapira nezvacho inyaya yemakunakuna yekuti amai vakatorana nemwana wavo mukomana inini pamutemo wekuchenura nyika yangu vanodiwa mombe shanu kana nembudzi mbiri kana nechii kana nechii but then ndiri kunoapira ku kuchinora ndoko apiriyo kuna magistrate. But magistrate has not even the slightest of idea of culture yangu nini kuti ndichakene sasei nyika yangu yaitirwa makuru.
Kutonga kwenyaya handiko chete kuri kuzeiwa. Mugari wekuzhombe mudunhu remidlands Valio Chitewe vanoti madzimambo ari kuita zveuori pakupa vanhu pekugara vachivabhadharisa mari izvo vanoti zvave kurerutsa chimiro chemadzimambo.
Dzarangu kuti handi pekuvaka munda make inini ndonzi zvinini ndibhadhara idzo dzorazwa mambo yekuti ndivake munda mamudhara wangu. Zvirikwe mbuku mangu munda mamudhara wangu ndobhadhara $80.
Ko ivo vari kunza havasi kubata basa nemazvo vari kuti kudii. Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Chenami vanoti hapana chakaipa kuti vaende kunorodzwa pfungwa sezvo zvichibatsira munhu wese.
Chinonzi kuziva mbuya hudzwa mitemo iri kuchinja verendi dee saka treningi inopreferwa nemadzimambo chaizvo.
Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti zvekuti madzimambo ari kutadza basa nekuti kune mitongo yakawanda inopiwa nematare asi ichizoraswa nedare repamusoro kanawo nedare repamusorosoro hazvina maturo.
Mamejaakaenda kutraining haana here nyaya dzinoitwa api dzinoaterwa dzizonotendekwa parichini haikuti hakuna here zvakadini matongero amambo ka mambo anotonga nyaya dzechivanhu hadzina sistimu yekuti dzinotozikamwa dzinoparwa so dzinodai kana kuya nyaya yakadai.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Vimba Inyemba vanoti zvinonetsa kuti madzimambo adzidziswe nekuti vanotonga zvichienderana netsika nemagariro emudunhu mavo. Vari kutungamira komiti yeparamende iyi mambo nechombo vaLington Chikukwa vekumudzi Mashonaland East vari senata vanobvuma kuti zviri kubuda kwese kwavari kuenda ndezvekuti matare emadzimambo netsika zvinhu zvinoda kuti zvivandudzwe.
Matare emadzimambo netsika dzacho zvinoda kuti zvivandudzwe.
Madzimambo, Masadunhu nemasabhuku vanotonga nyaya dzine chekuita nekutadzirana kwevanhu zvinenge zvichida kuti vadzoreredze kana kuripisa vanhu kumaruwa. Mambo anotonga nyaya nemachinda ake kana zvipangamazano zvinosarudzwa nekuti zvine njere dzakapinza here kana kuziva zvakadzama tsika nemagariro pamwe nekugona kutaura zvinonwisa mvura. Dare ramambo ndiro dare guru pamatare echivanhu anosanganisira dare rasadunhu nedare rasabhuku uye mitemo yavanotevedzera haina kunyorwa pasi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare eKenya Chifamba. Vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi iro chamwari yemwanasikana vachitaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekubatsira vanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro pamusoro pemamwe mabasa amuri kubata munyika pari zvino here?
Isusu mazonazi tiri kusanda mumaprovinsi mashanu muno muZimbabwe tichitsvaka kuti tipe vasikana mikana yekuti vaone zvikwanisiro mikana yekumvurikwa mune zvinovabhiriridza kubudiriro yavo uyezve kuti tinoshanda tisiri tega. Vasikana vanoenda kumberi asi tinoshandawo nevarume nevakomana, tinoshanda nemadzimambo nevechitendero, tinoshanda nevagadziri vemitemo uyezve tinoshanda nemapoka ehurumende akasiyana siyana. Nyaya dzatinenge tichitarisa nyaze utunga miri, nyaze kupiwa wana kana pakatenge tizuga. Tukuna kumbuni kizuga ni jibozuga, zirikiramba zikikwira. Inyaya, zikubatira wakana mumabasa, ema uoko. Uye zinyaze ya tine tisekio rikuwe jatizi otraifu kwa churungu. Kutibaskana, wazile kodiru zaone kutukona wajunji wacho, wariku itapa muwiri, nguwa isati hakwana, wariku bitapa muwiri paya. Pasina anuzi ya wachipa kwa wariku baravana, nekuti wariku jaravana, iyo wariva nao jekare. Uye kumbuni kibwa, kwevana, waripa kumakere gumine masere, kichita kutu wakwani sekenda kujipatara, wakwani sekenda kumatare ezi mosha, uye kubabatira kuenda kumapurisa.
Muri kuvabatsira muchivadzidzisa chii pane zvirongwa zvamuri kuita navo?
Zvirongwa zvatiri kuvabatsira nazvo. Ndega nditange nenyaya yekuti gore rino wakaona kuti kune nzara kumusha kuZimbabwe kuno kwatiri. Tiri kuvadzidzisa nyaya dzeclimate change kuti dzinombofamba sei. Asi tiri kuvabatsira zvakare kuti patiri kutaura nyaya dzenzara apa. Kumbunyikidzwa kwevasikana kuri kuramba kuchiwedzera. Tiri kuvadzidzisa kuti vanoenda kupi kwavanokwanisa kuwana rubatsiro vakange vambunyikidzwa. Tiri kuvadzidzisa zvakare kuti vakwanise kutsaura nekusatya vakange vambunyikidzwa nekuti kazhinji vanovambunyikidza ihama dzepedyo pedyo. Tiri kuvadzidzisa zvakare mabasa emaoko. Kubvira kune vasikana vane makore gumi chaiwo, vamwe vari kudzidzira kugadzira mabhidzi, vamwe vari kubatsirana nevakuru mukuita zvemabasa emaoko muminda chaimo matiri kusapotwa nevanotibatsira vakasiyana-siyana. Vamwe vari kuchengeta huku, vamwe vanosona atinotipa chirungu mareusable sanitary pads.
Vari kuti ivo nhunha dzavari kunyanyosangana nadzo ndedzipi nyanya vasikana ava vechidiki?
Vasikana vechidiki mavelasi vari kuchema-chema kuti dai zvaibvira. Paita kubatana kuve nharaunda veukama mumisha matinogara uyezve mumachechi mavanopinda umo kuti vagadzire nzvimbo dzakachengetedzeka dzevasikana nekuti kumbunyikidzwa kuri kuramba kuchiwanda. Vazive kuti vana ava ndiro ramangwana, ndihwo utungamiri hwedu. Asiwo zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro. Mari yechikoro haisi kuwanika. Kare kare vainyanya kusaenda kuchikoro vanga vari vasikana vari kumaruwa. Asi chero maagency sebhabhu tiri kuona zviri kuramba zvichiwanda. Vasikana vari kushayawo zvekare zvikwanisiro nguva iya yekuteera ikange yakwana. Kuti zvikwanisiro chete nekukwana kwazvo kuti vamwe vanenge vatorina mapedzi, vamwe havatorina zvipfeko zvemukati, vamwe vanoshaya vanorwadziwa nemudumbu nguva iye ikange yakwana. Mapiritsi chaiwo maparacetamol anoita dhora rimwe chete havakwanise kuatenga. Uye kushayikwa kweruzivo rune chekuita nezvepabonde neupenyu hwavo vakange vasvika pazera rekuziva izvozvo. Nekuti vamwe vanogara kusina maintaneti, vamwe havakwanise kutenga yatinoti data pachirungu. Vamwe vacho kuti vakwanise kuwana information iyoyo vanenge vari kure nayo, haisvike kwavari. Ndo zvichemo zviri kusangana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weHarare West mudare reparamende, muzvare Johanna Mamombe, vanove zvakare sachigaro weCommittee yeEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism. Muzvare Mamombe vachangobvawo zvakare kusarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro weCommittee yenhengo dzeparamende muAfrica, yeAfrican Network of Parliamentarians on Climate. Totanga nekuti makorokoto, muzvare Mamombe.
Zino kutenda hizo kuti nekundi korokoteza kwa maita. Icho kwadi ndakasarudzwa kuva vice chairperson of the African Network of Parliamentarians on Climate Change. Sarudzo ndakaitika kunzvimbo yeAbidjan kuIvory Coast. Vamwe vanokuti kuCote d'Ivoire musi wa 2nd of September, iwo mwedzi uno watiri unoyu. Sarudzo idzi hadzina kungotanga musi wa 2nd September. Dzakatangira at a country level, but pa country level unetenge wasarudzwa nekuti ndiwe chairperson wekuona nezve climate change. Then uchibva pa country wakuenda muregion mako, ini bananosarudzwa kuita vice chairperson. So takuenda kuAfrica, tinoenda takati chairperson, vice chairperson na secretary general tiri vatatu.
Maka kwikwidzana nevanhu vangani kuti muzobuda muchisarudzwa imi?
Kwa vice chairperson panoita two ma vice chairpersons muAfrica. So takakwikwidza tiri 4, ndichibva ndakunda ndiri pamusoro ndichiteverwa nemukadzi anovawo chairperson kuDemocratic Republic of Congo, Kinshasa. So takazobuda tiri vaviri, Zimbabwe neKinshasa, tiri ma vice chairpersons weboard iri reAfrica Network of Parliamentarians on Climate Change.
Totarisa iro basa renyu, Honorable Mamombe, rinenge rakanangana nei?
Board iri basa raro tiri kuzvizivira kuti right now takuenda kupera kwegore. Kune kumanyidzana kweConference of the Parties 29, yatinoti muchidimbu COP 29, iri kuitwa kuBaku kuAzerbaijan. So nenyaya dzemaconference of parties eParliament, tisu tinozenge tichizoona kuti maframeworks nemaagreements anenge aitwa, tisu tinozoona kuti ngatidomesticetei zvinhu izvozvo. Chechipiri basa reboard is to share my experiences edu as Africa, so that patinoenda kuma international conferences tinoenda takasunga chino chimwe chete pasina anonotengwa nedzimwe nyika dzine mari vatingangoti the global north. So it's about bringing all African parliaments machairpersons vanoona nezve climate change kuti tipushe nyaya the climate justice, nyaya dzeadaptation, mitigation pasi rose muAfrica. So ndo basa redu ratinenge tichiita. Chechitatu inyaya yekutrengthena capacity, yekuona kuti kazhinji kana munhu uchinge wasarudzwa kuita chairperson munyika mako, pamwe pacho unenge uchitoleka capacity chaiyo yekuti woexecuta sei the oversight role to the executive. So this board gives capacity building, mentorship programs, and also opportunities dekuti isusu sema chairpersons tikwanise kudzidziswa how to do an effective oversight to the executive. Chekupedzesera sekuru Jonga chandida kuti nditaure ndechekuti tichange tichizofamba seboard tichinoonawo mamwe maparliamentarians vari kunana Europe, vari kunana America, tichivamobilize kuti veduwe onaiwo nhamo yatakatarisana nayo Africa maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. So ndo mabasa iwaya atinenge tichiita across Africa on issues the climate change.
Asi tichitarisawo iyo Africa, Honorable Mamombe, muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru zvekurwisanawo nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze?
Ndingangoti sekuru Jonga, kubva zvandaita chairperson weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism muno muZimbabwe, ndaona zvakanyanyawo zviri kuitwa, but pane zviri kuitwa izvozvo pane a lot of gaps dziripo. Chekutotanga is the information to conscientize vanhu vedu. Muri yeAfrica, muri yeZimbabwe iri kumbonzwisisa here kutarisana kwatakaita nenyaya dzeclimate change? Vari kuzvinzwisisa here kuti zveshuwa nyaya dzeclimate change inyaya dzanetsa pasi rese ende dzinoda kuti isu sevanhu tikwanise kuplayawo our role?
Manga makateerera kumumiriri weHarare West mudare reParamende vari sachigaro weEnvironment, Climate, Wildlife and Tourism, vari zvakare vice chairperson kana mutevedzeri wasachigaro weAfrican Network of Parliamentarians on Climate, muzvare Joanna Mamombe, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. taba tashika kumagumo kwe chirongwa chedu kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda bakufi.